Nyaya ino hoanza kunyanyakana wangu wa urumu no New York pa 9/11 pai. Wangu wapana muna ano fara chaizo kumfati muna uraiwa. Asi kunevanu wakangu wa urumu no New York kunevamu wachiri kushushikana nezirweleza wakabata panguwa yenguwa yoyo. Chinoti zvakadaro zvinoda kuti vanhu wane closure. Kuti nyaya iwane kupera kwete kuti vanhu vanongoita zvavanoita poshaya chirango chinowanikwa nemunhu kana achinga audzirisa kufa kwevanhu vakawanda zvakadaro.
Imo muNew York kunyanya kune vanhu vakarasikirwa nehama dzavo nekutaura kwamaita kuti pane vamwe vachiri kutowanikwa ivo vaine maronda kubva kuchiitiko ichi pakawanikwa ipo paine ndege dzakabhomba maTwin Towers. Munoona zvichitambirwa sei zvaitika izvi?
Ndinofunga kuti vazhinji vachaona closure kana kuzorora kwavanga vachitsvaga. Nekuti kazhinji vanhu vanoda kungoti vaone kuti munhu kana achinga apara mhosva, vanhu vakafa vakawanda vakanga vasina mhosva dzavakanga vaita. Vanhu vakanga vatomukawo vachiti tiri kubuda tiri kuenda kumabasa kuzviitira zveupenyu hwako. Ubatanidzirwa pakati pezvinhu zvaunenge usingazivi. Saka vazhinji vanenge vasina kunge vakutsikana vanotowana kugadzikana kwepfungwa dzavo kuti at least vanhu vakafa vana kufira pasina.
Imi pazuva iri re9/11 rakafamba sei kwamuri? Munorirangarira sei?
Irari aufa wakarikanganwa. Ndifunga kuti kune munhu anofa akarikanganwa. Ndinotoziva pandakanga ndiri nezvandakaita musi uyu. Each time parinouya zuva iroro unototanga kufunga zvepatsva. Chimwe chandinoona chiri very significant chaitika apa ndechekuti aurayiwa mwedzi unou August unouyu. Mwedzi unouya ndiSeptember ndopatinenge takatarisa zvezuva rechiitiko ichi cha9/11. Saka zvichaita kuti gore rino vanhu vambotarisa vaine kamwe katariro nekahope kakatisiyanei pane zvatadzisita makore ese.